Murongo wemisangano mubatore MDCT mudunhu remachonal and west vawilson makanyairi vazivisa kuti vambomisa musangano wemubatanidzwa wemapato uye wanga uchirongwa kuitwa muguta rechegutu nesvondo vamakanyairi vati nekuda kwekuti mwari vaita kuda kwavo vambomisa musangano uyu kuti vacheme gamba ravo
ruzhinji rwemashwest rose nzira dzose sunday ino dzanga dzakananga kuchegutu kwanga tichiti alliance rari yedu tine maspeakers edu takatungamirwa naacting president vedu vachamisa asi isu sevanhu tanga tichingogadzirirawo mapurisa vanga vatinyorera tsamba kuti rari haikwanisi kuenderera mberi nechikonzero chekuti kune chirwere chekorera isi tiri mubishi irori tanga taakupishana nemapurisa tichiti aiwa rari redu ngaienderere mberi mushure mekupishana ikoko tangozonzwawo kuti mwari vanga vaine marongere avo tange taakugadzirira kuti tingaanisana nemapurisa tingakuruka nemapurisa tinganyengedza nemapurisa tikanzwa kunzi mwari vaita mumwe mutengero unopa kuti rariredu rigokuenderera mberi
vamakanyaire vati vanga vagadzirira musangano wesvondo rino zvakasimba
gadziriro redu yanga yakasimba kwazvo tanga tagadzirira zvose maflyers tanga taita maposters tanga taita vanhu tanga tazivisa mari tanga tagadzirira dzimota mabhazi ekuti tiendeko tanga tagadzirira vanhu vose vanga vagadzirira kuendako asi munongozivawo zvinhu isu tinoronga senyama tine marongero edu sevanhu asi mwari vanenge vane pavananga vachifunga napo tingablema yedu mapurisa kuti vanga varambidza rari yedu but nyange dai vanga vaibvumira kuti ienderere mberi tanga tangoimisa
sachigaro wedunhu rechegutu vagift konjana vatiwo kanzuru yanga yatovapa mvumo yekushandisa nhandare uye vanga vazivisa vanhu vakawanda nekushambadzira kwakasiyana-siyana
iye zvino mapreparations atanga taita tanga takwanisa kuhaya ground fupajena stadium tanga takwanisa zvakare kunyorera tsamba kumapurisa tanga takwanisa zvakare kugadzira maposters ekuti tikwanise kunamira muchegutu mese nedzimwe nzvimbo dzakatipoteredza tichiudza vanhu nezverali iyoyi yealliance
sachigaro webato renew patriotic party injinia Tendai Peter Munyanduri vati vatsvangirai vanga vari uye vacharamba vari mucherechedzo wetariro neushingi munyika
tsvangirai anga ari munhu akamirira vanhu vatingati maopposition party muzimbabwe ndiye munhu akaita kuti zanup f izive kuti tinogona kubva pachigaro so we are really passing our condolences kuti all zimbabweans and the international community
mumwe mugari wemuchinhoi muzvari Patricia Chibaya vati vatsvangirai munhu akadzidzisa vanhu vakawanda kuti kune utongi hwejekerere uye vakaunza ushingi muvanhu muzvari Chibaya vati kushinga kwavatsvangirai ndiko kwakapa kunyange mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa zvivindi zvekuti vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanokwanisa kubviswa pachigaro
hatitogamuchirika tarwadziswa zvisingatomboiti tarwadziswa zvekuti kana mahopusi edu atoenda musango kunyanya isu vechidiki tatine tarisiro yedu yanga iri pana vatsvangirai vatsvangirai vakazviratidza zvinogona kuitika ende pavakazvivhurira ivo kuti zvinogona kuitika vachiopoza vamugabe takaonawo kana vamunangagwa nevamwe vavo vakakwanisawo kuzviitawo kuburikidza navatsvangirai saka vatsvangirai vakatiratidza kuti zimbabwe inogona kuve nyika yatokwanisawo kuburitsa zvichemo zvedu zvichinzwika kana kuti kutaurawo maraitsi edu achionekwa
vatsvangirai vanga vari munhu anga achifarirwa nevanhu zvakanyanya ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.